mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 zvita 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichatsvinda pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingombunyikidza mashandiro atinoita nevamwebasa atinoshanda nawo.
Rimwe sangano rakazvimirira rinoti rinoimba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pepvo bill rakapasiswa nedare rehouse of assembly.
Gore ra2022 igore ranga rakaomera murayiridzo muzimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasaleri zavarayiridzi zvisina kutendera navarayiridzi haana kuzova anopiwa kuvarayiridzi, kunyange achiramba achingotorwa kubva pamasaleri zavo.
Sangano reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zvivimbiso zvayo uye kurega zvekuramba ichinyepera varayiridzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhabvu weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinovimba kuti kupasiswa nedare rehouse of assembly kwebhiri rokuvandudza mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti pvo bill, mukupera kwesvondo rino hakuzokonzeri matambudziko mukufambisa basa ravo nemabasa emasangano akazvimirira oga. Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu, vanoti pane mabasa mazhinji ekubatsira vanhu ari kuitwa nemasangano akazvimirira, chikonzero chiri chekuti hurumende haingakwanisi kuita zvose iri yoga ekuita basa ravo. Dare rehouse of assembly rakapasisa bhiri repvo bill pakupera kwesvondo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mutemo uyu wakakosha kuhurumende yavo nekuti masangano aya ari kupindira munyaya dzezvematongero enyika. Asi vemasangano aya vanoti zviri kutaurwa nehurumende handizvo. Tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu kuti tinzwe maonero avo.
Nauya muri kutaura nezvayo tinoona kuti inhau inotishungurudza sevamwe vanoshanda vakazvimirira vachiratidza pundutso nekuti nyika ifambe zvakanaka. Chinhu chinokatyamadza zvikuru, chamatotirangaridza nekuti tiri kuno tainge tatokanganwa nezvacho. Saka tinoona kuti mutemo iwoyu ukauya unogona kutimbunyikidza zvakanyanya tigotadza kubata basa redu semabatiro atanga tichiita.
Saka imi nesangano renyu moita sei nenyaya iyi vachikumbu?
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichachinja pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingombunyikidza mashandiro atinoita nevamwebasa atinoshanda nawo. Saka tinoona kuti pakataurwa nyaya yechirongwa ichochi vazhinji vamwe vehurumende vatanga tichishanda navo, especially vanoshanda mubazi rehurumende repasi ratinoti relocal government, kumarural district council, tava nedambudziko rekusvika tichitaura nevatungamiriri nekuti vava kutiona sevanhu vanokanganisa pundutso munyika, ivo vasingazive kuti basa redu nderekuti tirambe tichivandudza mamiriro akaita nyika uye nekuti mari dzenyika nezviwanikwa zvose zvenyika zvishandiswe zviri pachena.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi vaneta nekureverwa nhema nehurumende. Sangano iri rinoti hurumende inopikisa zvinhu zvizhinji asi ichityora zvainenge yavimbisa. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Zhou vanoti hapana chakaipa kuti varairidzi vaende kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika vachiti asi hurumende inofanirwa kuva nechekuita nenyaya iyi kuitira kuti kubuda kwavarairidzi uku kudetsere nyika. Dr. Zhou vanoti hurumende inofanirwa kutanga kushanda nevarairidzi zvakanaka uye inofanirwa kurega kuona varairidzi sevakangomirira kupikisana nehurumende.
Gore ra 2022 igore ranga rakaomera murairidzo muZimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasalari avarairidzi zvisina kutenderana navarairidzi haana kuzova anopiwa kuvarairidzi, kunyangwe achiramba achingotorwa kubva pamasalari avo. Zvekare tinoona kuti chivimbiso chokuda kubatsira varairidzi pakubhadhara maschool fees hachina kubuda. Hurumende yakaramba ichingochinja magoalposts zvinoratidza kuti inongori delaying tactic kana kuti chivimbiso chamanyepo chokuda kubata varairidzi kumeso. Iko zvino takunzwa kuti kune zvemasolar system zvakuda kuti zviuye kuti zvipiwo kuvarairidzi asi hazvina chouviri nokuti varairidzi vaneta nokungopiwa zvivimbiso zvisingazobudiriri. Zvichakadaro tinoona kuti nyika dzakawanda dziri kuda unyanzvi hwavarairidzi muZimbabwe. Saka nekuoma kwezvinhu muZimbabwe uye zvinokudiwa kwevarairidzi muZimbabwe nana UK kana pasina zvingaita kuvandudza masalari avarairidzi zvingangoreva kuti iko vazhinji vavarairidzi muZimbabwe vangawanikwa vachiinda kunotsvaga mafuro manyoro. Izvo zvinozopa kuti varairidzi vanosara vari muzvikoro vave vashoma shoma.
Saka imi sevarairidzi moita sei nenyaya iyi Dr. Zhou?
Tinokurudzira hurumende kuti ivandudze mari dzinotambira navarairidzi uyezve kuimprova maconditions of service kuti varairidzi varambe vane chidokwa dokwa chokuda kuramba vachishanda muZimbabwe, uyezve hurumende ichiita government to government arrangements dzinozopa kuti ivo vari excess kune vanodiwa kuti vabatsire vanavo muZimbabwe ndivo chete vanokwanisa kuenda kune dzimwe nyika. Izvi zvino batsira kuti tichengetedze dzidzo yomunyika. Tozotiwo avo vanoda kuenda voenda zvavo mushure mechibvumirano nedzimwe nyika vachikwanisa kuzodzoka vachibatsirawo kuvandudza education system pane inonzi pachirungu brain circulation iri opposed to brain drain. Nokuti kana vanhu vachingoenda kune dzimwe nyika vachiinda mazvake mazve pasina chibvumirano chenyika zvinoreva kuti panenge pasina chinouya kunyika, asi kana pane chibvumirano zvinorevawo kuti vanoenda vachikwanisa kuzodzoka mune zvakanaka vachivandudzawo education system yomunyika. Nokuti unyanzvi hutese tese hwavanenge vakawana kune dzimwe nyika vanokwanisa kuzowana mukana wokuti vadzoke vachibatsirawo kuvandudza dzidzo yomuZimbabwe. Saka isu ndo zvatiri kukurudzira kuti pari zvino pane zvatakatarisana nazvo education system munoda kuti mari dzinotambira varairidzi dzivandudzwe, maconditions of service avandudzwe, varairidzi varambe vachida basa ravo rourairidzi muZimbabwe nokuvandudza education system. At the same time avo vanopfuura vatinoda munyika vachikwanisa kuenda kune dzimwe nyika kunotsvakawo humwe unyanzvi hwavanozopawo kuti kana vakakwanisa kuzodzoka after chinguvana kana makore avanenge vambonoserva kunze zvibatsirewo education system yomuZimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Bato reMDCT rakaita kongiresi yaro nezuro kuHarare City Sports Center kusarudza utungamiri hutsva. Mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora vachiti vakatarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vanhu vari pasi pechiuru chimwe chete ndivo vakange vari pamusangano uyu. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashaura pakongresi yebato ravo yaitirwa muno muHarare na vamonzora vatenda kuti bato ravo harina kuita zvakanaka pasarudzo dzemabuy election, asi vati nekuda kwekugadzirisa kwavaita nyaya dzeutungamiriri kuburikidza nekongresi yavo vaive kutarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vasarudzwa zvasachigaro weboka revechidiki mubato iri vaAlbert Chidakwa vati vari kutarisira kuti bato ravo richawana mavhoti anodarika 60 kubva muzana musarudzo dzegore rinouya.
Chidiki chano chakambe na chikamira president redu our president of country nana za zvanga sio garasi mudora chine chine chimbo chekuti sekutara kwe dusemtsangano isusu chakachagecha kwana 66% votsoba tichange tichishanda ma problems ese tichange tichishanda chakachagecha 66% ma problems asi nyanzvi munyadzo zvematongerwe nyika muzvare sivongile mugijima vaudza studio 7 vari kuchinoi kuti havaone MDCT ichikunda musarudzo.
Atorina kana mastructures akakwana kunga kupi munyika yese pama by elections chaipo akatadza kana kuti aise ma candidates kune nzvimbo dzakatoti kuti saka zvinongoshamisa kuti zvakadaro achitadza kufielda ma candidates akutaura kuti achawina ne 60% akumba vanhu here.
Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutarisirawo kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 6, uku bato riri kutongaridza NUPF richitiwo riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 5 musarudzo idzi. Vanga vari sachigaro MDCT Congress iyi isati yaitwa vaMorgan Komichi, avo vasina kusarudzwa, vaudza vanhu vanga vari paCongress iyi kuti vari kutarisirawo kuti bato ravo richakura. Asi mumwe wevanga vari paCongress iyi vaSilas Zakeyo vati vabva kuNorton vati hazvipe zvakaitika kuti MDCT ibudirire musarudzo kudzamari yaregedza kudyidzana nebato rezano PF.
Tikuti musangano weMDC ndaumire uri wega, hakuna munhu wePoland anowirirana nemunhu wekuZANUPF vachiita Poland vachinowirirana vari vega. Hazviko, hasi zvakaitwa naTsvangira izvozvo ende hazviko ndozvakatizwa naNelson Chamisa. Saka anosei kuti vanhu iva vari kuwirira neruling party ZANUPF vachitiza vari musangano weMDC ndosiwe supposed go out. Wosiya musangano weMDC uri clear, wakachena, wakazvimirira.
Vatori venhau vamborambidzwawo kutora mifananidzo yekunetsana kwamboita vamwe vatsigiri vebato iri panze peCity Sports Center apanga pachiitirwa Congress iyi. Vasarudzwa paCongress iyi sevatevedzeri vavamonzora ndamai Paulina Mpariwa pamwe naSenator Chief Ndlovu. VaElias Mudzuri avo vanga vari mutevedzero wavamonzora havana chigaro chavakwikwidza paCongress iyi mushure mekunge vasina kudomwa kuti vakwikwidze nenhengo dzebato iri uye vanga vasipo paitwa Congress iyi. VaSolomon Chikowero ndivo vatsiva vaKomichi sasachigaro webato iri uye vachange vachitevedzerwa namuzvare Yuvhone Musarurwa. Kunyange hazvo vamwanzora vati vafara nemafambiro aita Congress yavo, pane vamwe vakaita savanorest Marara avo vaida kukwidza chigaro chemutungamiri webato iri vakaenda kumatare vachiti bato ravo harina kutevedzera zviri mubumbiro rebato ravo pakudomwa kwevanhu vakwikwidza paCongress, asi dare repamusoro rakati nyaya iyi hainganzwi kwezvechimbi chimbi. VaMarara vati havana kuenda kuCongress yanhasi vachiti zvaitwa izvi idamba vanana. Mwana wavatsvangirai uye vari mumiriri weGlenview South muparamende vaVincent Tsvangirai havanawo kuenda kuCongress yaitwa navamonzora iyi vachiti havawirirane nezviri kuitika mubato ravo. Congress aitwa na MDCT yekusarudza utungamiri kuchwa webato iri ndiye kutanga kubva zvakafa vaimbo vamutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pakamboitwa imwe chimbi chimbi kana kuti extraordinary congress iyo vamwanzora vakakunda mai tokozani kupe muna zvita 2020 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kurodzwa kwevana vasati vabva zero kwanyanya zvikuru mumapurazi emunharaunda yeZimba uko vabereki vanonzi vari kuroresa vana vavo pamusoro pekushaya. Izvi zvakaziviswa nevanoona nezvebudiriro kana kuti Zimba District Development Coordinator vaDesmond Gumbo Chuma. MuNewsZimbabwe.com mune nyaya inoti sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti sarudzo dzegore rinoya dzichakonzera kudeuka kweropa kusati kwamboonekwa kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Masangano akazvimirira anopfuura makumi masere anosanganisa makereke, masangano anorwira kodzero dzevanhu, masangano evashandi nemasangano evadzidzi anoti zvaari kuona kwavanofamba munyika zvinoratidza kuti pachakuvadzwa vanhu vakawanda. Nepenyuro yeZBC inoti guta reHarare rakatarisana nekupararira kwechirwere chetyphoid kunyanya mumisha yebudiriro Glenview neGlen Norah zvichinzi vanhu makumi matanhatu vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panyaya yemaMPs apo vakazva vari kupuwe mari mari akawanda. Ndiri kukumbira maMPs kuti paanonga agaidhisikasa ngatanga atarisawo mukati mwenyika ino yeZimbabwe kuti yakamira sei. Vanhu mumakirinika hamuna mishonga, vanhu vari kutambura zvakawanda, maticha haana mari, vanhu vari kutambura. Saka tozooneka imi sepalamendi yedu seanhu atakasarudza makuti murudopwe mazimari akadai akadai akawande kudaro. Muri kuona zviri kuita here? Tangai mwataurirana mukati mepalamendi yenyu muchidhisikasa kuti muone kuti munyika muno makamira sei, hamuna urombo here? Moizotorawo mari. Saka mukatore mari yanhu acho mashoma watore madzidzisi, vamwe vandorarama nei? Tiri kunyanya kukoshesa kuchemera mumahosipitoro, mahosipitoro ngamuite mishonga, mahosipitoro manesi ngaapuwe mari.
Pindura baba vari kubva kutaura, vataura vachitizvo Zimbabwe yakasununguka, tifanirwe kutemerwa zviga nevamwe vanhu. Hamufanirwe kutemerwa kwazvimwe zviga. Zviga zviri kutaurwa ndezvekuponda kwavari kuita vanhu. Ngavanzwisise ipapo, zviri kuita kuti America ivatemere zvirango zvekuponda vanhu zvari kuita. Hamunangagwa kuti vanhu vari kungourava vachidhisapiswa. Wana Blessing Ale, wana Itai Zamara, vakavanda vanhu vadhisapiswa. Saka America imwe ingafarira rufu rwevanhu shuwa. Aivanga vatibatsirewo wedu wetautambura kuno kuZimbabwe. Tatambura tiri kuurava. Fanana takuenda kumaelection akadai izvi, hakusi kubuda chakanaka. Vari kutadza kunzwayo tsitsi yeguku rahundi yavakaita. Ndiwo futi honzeri vamunangagwa vagumirwa ngavachibva pachigaro. Havana nezvavari kumboita, vari kungodzaita. Isu tiri varwi vehondo, hatina kana chatiri kupuwa. Asi vakupa macivil servants nemaminista ma15,000,000,000 emaUS. Isu maovheti takarwa hondo, hatina chatiri kupuwa. Isina vamunangagwa, hatina, tiri kungotambura.
Ini ndinonzi Masakureva, ndinogara kuno kunzvimbo yeBed Bridge kuna Mavhendao. Chandinoda kutaura chezvokuti uyu murume anonzi Charumbira anonyadzisa. Vokureva nhema dziri pachena kudaro. Nhema dzaari kutaura dzakafanana nokuti chero wakatarisa yunifomu yamanesi iya anogona kuti ndeye redhi. munangabwa munhu ari kuchemera kuti ndakasiyirwa ivo kuenda kusamiti iye akureva nhema kuti munangagwa akaramba kuenda iye ane misodzi pamatama munangagwa achichemera kuenda haa nhema dzaunotaura dzinonyadzisa mhani uchenjera kuti unodzingwa mupati iyoyo unodzingwa muzanup f hausati waziva zanup f unoshode satarumbira
ini handitenderwi kutaura zita rangu sasabhu dambudziko ratinaro kunonzwe kuti kwakanzi pachirongwa chehurumende chembeu vanhu vaipuwa matuketi hungu mbeu yakasvika asi dambudziko mafetiraizi hakuna kana mafetiraizi tinogara kuno kusiakov kasvisa ward 8 ndo dambudziko tiri kushamisika namusaka wekubhinga achitaura kuti mafetiraizi vamuvese vakawana saka kana vakavaona kubhinga vakamaona kubhinga kunoku kusiakov mafetiraizi hakuna nanhasi uye hatisi kuziva kuti mafetiraizi vaivo anouya here mvura iri kunaya asi mafetiraizi hakuna chavangadyare nacho kuti mbeu dzidi pawaniswe mukana wekuti vanhu vakwanise kuwana guo rakanaka saka icharamba iri nzara nekuti mbeu kuidyara isina fetiraizi hapana zvazvinoita mustoro kuti utenge fetiraizi inodhura uyezve zvakare kana mbeu yacho zvakare yanga iri shomu matukeji saka kuti utenge mbeu sekuoma kwakaita zvinhu mari haisi kuwanikwa atenda
inini ndaandidawo kubvunza bhozi ndoshamisika nezvinenge zvichingoitika kureva kuti here kubva pakarwa hondo kusvikana nhasi vanhu vese vatikona varimoivavanongorumawo vhete vose hapana vakafa havasi kufa varoramba vachingowedzera vese vakarwa hondo here vese vavari kuramba vachingonzira ndinhingi igamba renyika kumwe kufa kwacho hakusi nomal kutofa kuri abnomal nokuti mafiro avaita pekutanga haasi mafiro akuita vanhu ii zvino zvaakunyanya here nenyaya yekuti tichakuda kuenda kumaelections kana kuti zvinomboreva kuti kudii kune mumwe munhu ari supiri here anita basa rikuuraya vamwe vanhu kana kuti zvinorevei
akadii makadii pastudio apo inini ndinongori nemubvunzo wani inini kuafrican union sadak nana president zuma nana president mazisi nevamwe vese ava kuti ivo vanotaura kuti zvirango ngazvibviswe asi handisa ndambowanzwa pavanotaura vachiti hurumende yezimbabwe chimbomira yekushungurudza vanhu chimbomira yekurova vanhu nekuuraya vanhu kunoitika nekupiswa kwevanhu nezanup f handivanzwa vachitsuura zvinhu izvozvozvo handisati ndavanzwa vachitaura kuti zimbabwe ndaisunungure job scarb because haisi kuteera mirayo yacho yemuzimbabwe so zvinhu zvacho izvi kazvi ndavatarisawo kuti america iri kupirei zvirango zimbabwe vasangotaure zvekuti ngazvibviswe ivo vasingataurowo kuti zimbabwe iregedze zvairi kuita iregedze oro isu tatambura isu tanoita nogara musango takuda kuuya kumusha
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika veruzhinji mumalaysia vari kutarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika iyi vaanwar ibrahim vachagadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika mumwedzi mitatu yapfuura mitengo yemikaka yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% uku zvirimwa zvakaita semurivo zvava kutengeswa nemitengo yakapetwa kana uye nyama yenguruve yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25% hurumende yesouth africa yaisa mauto pane nzvimbo ina dzinogaya magetsi zvichitevera kudzimwa dzimwa kwemagetsi uko vamwe vanoti zviri kukonzerwa nevanhu vanoda kukanganisa zvinhu munyika
tochienda kumutambo wenhabvu fifa world cup wakatambiwa nezuro kuqatar semazuva ose tinomukomana anofarira zvemutambo Brian Musekiwa. Brian, wakaona sei mutambo wa nezuro uyu?
Halo mkoma wande. Mutambo wane zuro. Mutambo waina kita aswaswase. Atini narabo sara pata ya ndikati. We can't wait to see the block baasa final in any form for Mbappe na Messi. Halo wana tambira Argentina na France. Mbappe for France, Messi for Argentina. Mutambo, I've been watching World Cup since 1980, but this World Cup, yanga ine everything. Yanga ine drama. Yanga ine magos. Yanga to feature two best soccer players in the world at the moment. And they were on top of the game. Last 5 years ago, let's go to boot. To a golden boot. Tournament. It was just one drama to the other. So I like to think about the France Yanga had to let her end. Pakapira first half. Yanga 2-0, but Yanga Zoka, the bang, the substitution, and everyone coach. Yanga is very, very good. Yanga is a equalizer. Or the come back those two goals to make it 2-2. But I know my extra time. But I know my boys are one each. Come on, we're going 3-3. My penalty. And my penalty is that is about the France in the Kwanzaa Kuhuwa. Then you have to keep away Argentina watching as well. I is very good. My penalty. So I have to suspect that come on, my penalty. Argentina inokwanisa kutora mukombe. Ende afara chaizvo kuti Argentina yahwina Messi atora mukombe something changa asina mukeria yake. Zvinoveza mupinza one of the best players to ever grace in the field of soccer.
Chii chakaitwa France chakaita kuti vatadze kuwana mukombe uyu.
Pane maruma akawanda. Pane maruma zvekuti panga paine some sickness mukembe yavo. Zvinova zvinhu chandobhiriza because vatambira vakaita first half iyaiya. Havana kutamba zvakanaka first half. Saka ndachikobhiriza kuti something is not right. The way yaipresa Argentina, because Argentina yakatanga ichipresa too much, haina kupa chance France kuite setoka. Zvinova zvakabatsira Argentina kuti itungamire by 2-0. And also Messi was very good. Akatamba game rakatamba akaratidza vanhu kuti inyanzvi ndiye akadictate the pace mugame. Saka those are the three things that best factor kuti ndozvakaita kuti France ilose. And also mazvinhu ndakupa penalties. Kuma penalties inenge yavo a matter of who can save or who can score or who can save. And the keeper has Martinez. The keeper has no follow up from Arsenal. Muna is very good at saving the penalties.
Saka Messi amira papi munhoroondo ye mutambo wenhabvu.
I would say Messi could be the best in this world. But you know what is the best? Because vamwe vakafunga kuti how could he be the best yet? Haana three World Cups like Pele. But I would say Atongo among the best three. Yes, I was three. Messi, Diego Maradona, and Armando Pele. Value three, I would say, in each generation, no regrets. It will take a very long time for this one. Pasakwana Mumtapa Hatasae. Pasakwana by a lot. Mukandri Mate, Muklap Yate, even his personal achievements. It's not easy.
Mukupera Kwakaita Mtambo and Avugu Yunezuro. Unaona kuti Mbappe akamira papi munoronde yemutambo wenhabvu.
Trajectory ya Mbappe ndiye kuti andori ahead of vamwe chuwava Pele na Maradona in terms of my statistics. Because the age zvaachivha now zvinhu zvisina kuachivhwa with the others. Saka ndikumuona ari mutambo wekuti kana mwari akakomborera kuti akwanise kulasta the same years in terms of career like others, he could be the best. Mbappe mutambi wachange tichiona isusu after Messi retire. Ndiye mutambi achange ari munhu achange achiita illuminate the soccer world.
Aiwa, Brian, tinotenda zvikuru nemashoko awatibatsira nawo tichiti makurukota kuArgentina pakuhwina kwayakaita mutambo wenhabvu ikatora mukombe weFIFA World Cup. Tinotenda chaizvo, Brian.
Thank you, mukoma wande.
Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinoemba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pePVO bill rakapatsiswa nedare reHouse of Assembly. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zviimbiso zvayo uye kurega kuramba ichinyepera varairidzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhabvu weFIFA World Cup mushure mekukunda chikwata cheFrance nezvibodzwa 4-2 pamapenalty. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.